Good Friday ndozuva ratinorangarira kutifira kwaita mambo edu Yesu Kristo. Kana tichiti kurangarira, tinenge tichitaura kuti tiri kucherechedza nenzira yekuti mukurangarira kwedu imomo tovanharira kunge tatopinda mazviri. Saka tinenge tichitofamba naKristo munzira yake yechipiyaniso, tichipinda naye mumarwadzo make nematambudziko make, mukutongwa kwake nemukurayiwa make. Saka maitiro atinoita kuti Good Friday akatonangana nekunge tiri kudzokorora pakare zvakaitwa namambo edu Yesu Kristo mukurangara kwatinenge tichiita.
Vakawanda vanenge vachitarisira kuti kana rakanga riri zuva rekuurayiwa kwaJesu Kristo, vanenge vachitarisira kunge vachichema nekusuruwara. Ndizvo here zvinenge zvichiitwa pakucherechedza zuva iri?
Pakunamata tingati kutsanya nekuzvinyima. Izvari tinenge tichitsanya nekuzvinyima nokuti kana tichiti tiri kupinda pamwe chete naKristo marwadzo nematambudziko ake, tinenge tichizvinyimawo zvekudya nezvekunwa nekungoedza kuchengetedzeka tiri murunamato, tisingaite ruzha nezvozvo, tichiedza kuisa pfungwa dziri pamwe chete kuti tinyatsocherechedze zvakanaka chiitwe ichi. Saka mateedzerano ena pachikristu ndeyekuti musi weGood Friday musi wekusuwa, wokusuwa pamwe chete naKristu. Chinoenda tisuwe pamwe chete naKristu ndechekuti Pauro musande anozotaura muzvinyorwa zvekuti kana tikafa takabatana pamwe chete naye, tinozokwanisa kumuka takabatana naye.
Kouyawo zuva remusi wesvondo panove ndo pakamuka Jesu Kristu kubva mubwiro, zuva iri mungaritsanangura sei Easter Sunday?
Easter Sunday zvinenge zvatopera, Kristu anobatwa chiri china mandiro, then chishanu oswera achitambudzwa nekutongwa nekudidi nekudidi, ourayiwa chishanu kuma 3 o'clock, obva aiswa muguva. Saka Saturday yese ndo paanoswera ari muguva akavigwa. Saturday manheru, usiku hweSaturday ndopaanomuka muasi. Saka maverengero avanoita pachijudha kuti mazuva matatu vanoverenga kudoka kwezuva kwega kwega.